wakatarisa mashandisiro anoitwa futi nemitemo yacho muno muamerica especially kana uri munhu ari kubva kumusha kuzimbabwe kana kuafrica kwatine mitemo yakawanda inodzivirira vanhu kuti vakwanise kuwana zvombo muno muamerica vane dambudziko huru rekuti zviri nyore pamutemo kuti munhu akwanise kuwana zvombo ende dambudziko ravanaro nderekuti pfuti dzacho dzavari kuwana dzimwe dzacho dziri kunzi ipfuti dzinoshandiswa muhondo nekushandiswa nechiuto saka vabiden vane dambudziko rekuti vari kuedza kuti vaise mitemo yekuti kana vanhu vari kuwana zvombo at least vakwanise kuve vachiita mabackground checks kuona kuti iye anowana zvombo wacho munhu akamira mushe asi vari kurwiswa
nezuro vabiden pavakange vachitaura pamusoro penyaya dzekuti dene paitwa mitemo inoita kuti dzisangotengeserwa vanhu vese vese pane umwe munhu akapfuura vanhu kutexas zvakare chakataurwa navabiden nezuro chii pavakaita musangano nevatori venhau
vakataura zvakawanda vakataura vachishandisa mazwi ekuti itori epidemic kuratidza kuti kufa kuri kuita vanhu nezvombo kwafanana necovid vakataura futi vachiti its an embarrassment internationally kunyika yeamerica vachitaurawo zvokuti kazhinji vanhu vacho vari kuurawa munyaya dzakadai vanhu vanoti maminorities vanhu vatema nemahispanic saka uye nenyika kuurawa kune kuita vanhu kwekuchidya mari yakawanda 280 billion pagore inoenda pakunorapa vanhu kuchipurisa kuti nenyaya idzodzi dzekuurawa kwevanhu
zvino vamanduna kana makatarisa pfungwa dzevanhu vomuamerica panyaya dzepfuti idzi munoona sekuti vabiden pane zvavanokwanisa kushandudza here
aiwa ndioni pane zvavanokwanisa kushandudza nokuti mabato anopikisana aya madhemocrat nemarepublican maonero avo panyaya dzepfuti akatosiyana zvikuru ava vemarepublican vari kuti inyaya yemubumbu remutemo kuti munhu akwanise kuwana pfuti zviri nyore ende ndozvavari kusimbisa vari kutotudza mapepa vatapi venhau kuti mutengo yepfuti yatowedzera muna machumu vakaita rekodhi yekutengesa pfuti saka vanhu vari kutowedzera kutenga zvombo panguva yecovid uye pavakanzwa kuti vabiden vaoda kuisa mitemo yekuomesa kuti vanhu vatenge zvombo vatowedzera kutenga
munoona sekuti nyaya iyi ichapera sei nekuti pfuti hadzingangorambi dzichingotengeswa ka dzichizara muvanhu kana munhu akapinda muchitoro kana kuti pachikoro akapfuura vanhu kozonzi zvanzi kuda pfungwa dzake dza dzisina kunaka zvaramba zvichiitika kwemakore akawanda izvi vamanduna munoona zvichichaitika apa
ndoona vachangoisa tumutemo vachishandisa iva vana kuti maexecutive order inenge iri mitemo yaaiswa napresident asi haina kuenda nekucongress saka haisi mitemo yakanyanyosimba nokuti umwe purezidendi akauya anoishandura kana asingabvumirani nayo dambudziko renyaya yezvombo nekurava kwevanhu haisi handioni kunyanya iri nhamo yekuti kutenga zvombo kuri nyore asi dambudziko riri paculture yevanhu vacho iculture yemuno muamerica iculture yeviolence mukatarisa kubva kumashure kwakatangira nyika ino ichiuya inyika yeviolence saka izvi kana vanga vachishandisa zvombo vanenge vachishandisa mapanga ndokuona kwangu ini muno munyika vanda zveviolence saka vanhu vanotoshandudza culture yacho pamusoro nekushandudza mutemo kana vada kuona kuti zvipere.